ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena udzedu dzanasi chishanu gunyana 15/2017 vanhu vakawanda munyika vonyunyuta nezviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vari kutakura gurusvusvu revanhu kusanganisira mhuri yavo vachienda kumusangano weUnited Nations General Assembly uri kuitirwa muNew York kuAmerica. Rwendo urwu runonzi ruri kushandisa mari yakawanda yehurumende panguva iyo nyika isina mari yekutenga mishonga nezvimwe zvinokosha. Studio 7 inotarisa zvakadzama urongwa hwekunyoresa vanhu kuti vavhote musarudzo dzegore rinouya. Vagari vemuchinoi voshora zesa iyo vanoti iri kukwidza mitero yemagetsi zvisina tsarukano. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzozeya makakatano ari muzanu PF nemuMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai panguva iyo nyika yakatarisana nesarudzo dzegore rinouya. Dynamos yosangana neCapes United nesvondo kuRufaro Stadium mumutambo wakatarisirwa zvikuru nevatsigiri vezvikwata izvi. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa chirongwa chekunyoresa kuvhota pachishandiswa mishina yechizvino zvino yebiometrics voter age registration. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tichange tiri kutarisa zvemitambo zviri kuitika kunzvimbo dzakasiyana-siyana nekupera kwesvondo. Uyezve tichange tichitaura nemi imi vatsigiri vedu vepaFacebook page yeVOA Shona kuti muri kuitei kupera kwesvondo kudai. Musakanga nokutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.